was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi kuri musi wechina 25 kukadzi 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda recovid-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe nevana vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 nyika yose pakupera kwezuva nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoenda kuulawayo uko vari kutarisirwa nhasi kukumikidza pamwe nekuparura zvirongwa zvekuwanisa guta iri mvura. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvino mvumo yekushanda muBotswana hwakaderera mumwedzi mina yekupedzisira kwa2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa necovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti kusvika nenguva dzeina masikati vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda recovid-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe nevana kana kuti 2074 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 nyika yose nezuro wakare, apo chirongwa chekubaya nyika yose nhomba chakapinda muzuva retatu. Bazi iri rakazivisawo kuti vanhu vasere vakafa uye vamwe makumi mashanu kana kuti 50 vakawanikwa aine chirwere ichi pavanhu chiuru nemazana masere nevana kana kuti 1804 vakavhenekwa. Vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vakanga vachiri muchipatara pakupera kwezuva musi wechipiri. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 nyika yose wakasvika pazviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 35,960, kuchitiwo vanhu vafa kubva patanga chirwere ichi nyika yose vakasvika pachiuru nemazana mana ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,456. Zvichakadaro, sangano reEuropean Union rinoti Zimbabwe munguva pfupi inotevera iri kutarisirwa kuwana nhomba inodarika miriyoni imwe chete pasi pechirongwa cheCoalition for Epidemic Preparedness Innovations kana kuti COVAX. Izvi zvabuda padandemutande reTwitter reEuropean Union. Chirongwa cheCovax chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization ichibatsirwa nemasangano akasiyana-siyana kunyanya reEuropean Union uye chakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. Pari zvino, Zimbabwe yakapiwa nhomba zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 kubva kuChina, iyo yakatanga kubayiwa muHarare svondo rapera uye mamwe matunhu kutanga nemuvhuro. China yakazivisa nezuro kuti ichapa Zimbabwe imwe nhomba zviuru mazana maviri. Zimbabwe inoti yakatenga imwe nhomba zviuru mazana matanhatu kubva kuChina inosvika mukupera kwemwedzi uno. Asi vakuru mubazi rezveutano vasina kuda kudomwa nemazita vanoti vanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba vachiri vashoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Brighton Chireka.
Tinotenda Ministry yeHealth veutano neugwaro ravo ravakataura kuti ndavanani vachange vachibayiwa kekutanga. Taona kuti vashandi vemuzvipatara ana mukoti ana chiremba ndo vatanga kunzi vaite sei vabayiwe. Kozouyo vanhu vari kushanda kumaborder edu, maimmigration officers nevesecurity vanoshanda neruzhinji vari kunzi vanofanira kuita sei kubayiwa kekutanga ipapo. Kozoyo vane zvirwere zvinoita kuti vakabata COVID vanorwara zvakanyanyisa, vanotoda kutopinda muchipatara, vari kunzi vanonga vachibayiwawo. kuzia vano vari mumaprison.
Vamwe vama taura vanonzwisisika vakaita sana Chiremba nevamwe vari mumabasa ekudzivirira nyika vari kumaboda uko vanosangana nevanhu vakati one day kose zvakakosha kuti vanhu vari majeri vange vachibaiwa nhomba iko kusina kwavari kuenda
nokuti vakanyanya kubatana mumuprison majeri nevamwe vari mumarefugee camps vanzi vanenge vachibayiwawo kekutanga zvinhu zvakanaka chaizvo
hurumende iri kuti iri kutarisira kuti ibaye vanhu vakawanda zvakadii sekunzwa kwamuri kuitawo Dr. Chireka
vari kutarisira kuti vada kubaya vanhu vatingati pachirungu 60% at least 60% yepopulation yedu
sei zvakakosha kuti vanhu ivavo vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vange varivo vabayiwa nhomba iyoyi
ndakwanisa kuti chirwere ichi chinonge chisisina simba rekuramba chichipararira kana tichinge tavaccinate vanhu vakawanda kudaro
chirongwa chatanga asi tiri kuona kuti vanhu vashoma ndovaenda kuti vaende kunobayiwa Dr. Chireka vamwewo vari kutaura neStudio 7 vari kuti pane zvavari kuverengawo mumawhatsapp zvekuti vasade kuenda kunobayiwa nhomba iyoyi vachitivo inogona kukanganisa utano hwavo uyewo hurumende iri kuti nhomba iyi haisi kumanikidzwa kuti ibayiwe munhu zviri kwauri munoona seiyo nyaya iyoyi
nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavateerere zvavari kuudzwa nana Chiremba vabve pakungofambisa zvinhu mumawhatsapp zvinhu zvisina kana nematuro ese zvinhu zviri kungonyorwa nevanhuwo zvavo vasina kana ruzivo asi vachisiya ruzivo rwavari kupiwa nana Chiremba wavo
nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Brighton Chireka vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7 Emerson Munangagwa vachiperekezwa nemumwe wevatevedzeri vavo vaKonstantino Chiwenga nevamwe vakuru vakuru muhurumende vakasvika muguta reUlawayo neZiro Manheru pamberi peurongwa hwavo hwekukumikidza chirongwa chichawanisa guta iri mvura kubva kuEpping Forest kunyamandlovu pamwe nekuparura chimwe chirongwa cheGwai Shangani icho chichawanisa zvakare guta reUlawayo mvura kuburikidza nepombi dzichange dzichizviwa mvura iyi basa rekuvaka dhamu reGwai Shangani rinonzi rakatotangwa kare uye rinotarisirwa kunge rapera mukupera kwegore rinouya kuchitiwo basa rekutora mvura nepombi kubva kudhamu iri richinzi rinotarisirwa kutanga chero nguva bepanhau reHerald rinoti chirongwa chedhamu nepombi dzemvura cheGwai Shangani ndechimwe chezvirongwa zviri pasi peurongwa hwekuwanisa mvura kuguta reUlawayo hweNational Matawalele and Zambezi Water Project Taridzidzo yepasi vakaine matema vakazivisa nezuro kuti bazi ravo rakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro apo rakamirira kunzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti zvikoro zvovhurwa riini nepenyuro yeZBC inoti vamatema vakataura izvi nezuro kuUlawayo pavaizivisa nezvebhodhi idzva reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC zvichakadaro mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani vanoti vanotambira danho rakazotorwa nehurumende rekudududza kubva paurongwa hwayo hwekuda kutanga yabata mari dzevashandi vasina kutaura kuti vanoda here kana kuti kwete kupinda muchirongwa chekuchengetedza mari chevashandi vehurumende cheGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS hurumende yakabvenge yazivisa kuti yaizenge ichingobatira mushandi wese mari yekuisa muhomwe iyi asi munyori mubazi republic service commission vajonathan utaonashe vakaudza bepanhau resunday mail kuti vashandi vehurumende vanoda zvavo kupinda muchirongwa ichi vave kufanirwa kutanga vanyoresa nemapazi avo kwete urongwa hwekutanga hwaikurudzira kuti vatange vabatirwa mari vasati vave nhengo homwe iyi inonzi ichange ichizobatsira vashandi nekuvakweretesa mari dzinenge dzichizobereka muripo uri pasi ngatinzwe hurukuro yataita navagundani pamusoro penyaya iyi
chakakosha ndechekuti mari yemunhu salari haifi haifaniti inge ichibatwa murizi asina kupamu moyo inge ichibatwa. Saka naizozo, simu inonzi iri voluntary yakafana na nei EHMs yakatangwa ne Public Service Commission and inova ndiyo employer wedu wogwevara iri. Zvanga zvisina kukodzera uye zvanga zvisiri pamutemo kuti employer angwere kana abata mari yemunhu iye mushandi iye asina kupfuma kuti mari yake ibatwe. Saka uteni yavazoita iyi yokuzochinja kuti anoda hake ngaabatirwe mari yake nokupfuma kwake nokuzvisisa kwake kuti anenge achizowana chauviri kubva kuskimu iyi ange ari nhengo yeskimu iyoyo. Asi kupfuura ipapo zve tinotarisa isusu toona kuti pane mari yakabva kutreasury yanditika ikapinzwa muskimu iyi. Kana tisatarisa mari iyoyo inenge yakapinzwa ichinzi ndevashandi vedu vese vehurumende. Sezvo mari iyi yakabva kutreasury ichinzi ndevashandi vese vehurumende, chero ikave voluntary, chii chinozoitika papfungwa dzakanaka dzokuti mari yakambobva kutreasury ichinzi ndevashandi vese vehurumende? Saka chakakosha paskimu yakadai ndechekuti vanhu vagare pasi, Public Service Commission nesu tinomirira vashandi kuti tinzwisisane kuti urongwa chaihwo chaihwo hunofanirwa kunge huchiiswa panzvimbo hwakamira sei.
Kouyawo nyaya yegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro kunyange pasati pane zuva richavhurwa zvikoro, imi sesangano rezimuta izvi zvamuri kutarisira kuti zvinge zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa?
Tiri kutarisira kuti munhu wese ange atestiwa, angava murayiridzi, angava mwana wacho anova kuchikoro. Uyezve tiri kutaura panguva yokuti tine ruzivo kwekuti mavhakisini aaa munyika, zvinenge zvakakosha kuti ivarayiridzi vacho nekana vacho tinge tine ruzivo rwakakwana rwokuti mavhakisinzi aya hombowo nedzidziso yakakwana yokuti tinokwanisa kuchiyambuka pachikamu checovid-19 chizvakanaka. Nenyaya yekuti pane kutya kukuru kwokuti ko iwo mavhakisini yayaya achakwanisa kubatsira vanhu here kana kuti anogona kukanganisa vanhu. Asi tinoda kuti tishandise ruzivo nedzidziso nepurogiramu kubudikidza nezvirongwa zvinenge zvaiswa kuitira kuti munhu wese adzidziswe kuti pane mabenefits aripo pakushandisa mavhakisini aya. Kana tisvika panguva yakadaro ndonguva yatozotarisira kuti zvikoro zvikuru, asi imomo muzvikoro macho tofanira kunge mune gadziriro yakakwana.
Avanga vari mutungamiri wezimuta vaRichard Gundani vari parunhare kuGweru neStudio 7. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvine mvumo yekushanda muBotswana hwakaderera nezviga zvitanhatu kubva muzana mumwedzi mina yekupedzisira ya2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa necovid-19. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nebazi reStatistics Botswana rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasiri zvizvarwa zveBotswana asi vachishanda munyika iyi zviri pamutemo zviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana. Pavanhu ava zviuru zviviri zvine mazana maviri ane gumi neina kana kuti 2214 zvizvarwa zveZimbabwe, uye ndizvo zvakawanda kudarika zvekune dzimwe nyika dzose. Asi uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe hunoratidza kuti hwakaderera zvishoma ne 0.6% zvichienzaniswa nemwedzi mitatu yekupera kwegore rapera. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru musangano weLabour and Economic Development Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderera kwevanhu vari kurasikirwa nemabasa kuri kukonzerwa necovid-19.
Covid-19 yakonzeresa kuti mabhizimusi akawanda anga achivhara, vanhu vakawanda vachirasikirwa nemabasa both in the formal economy neinformal economy. Masectors anyanya kuafektwa zvakanyanya nemalockdown nemarestrictions atatiri kuona, masectors akaita setourism sector uye utakaona even informal economy mipache zvayo ndo yanyanya kuafektwa zvakare nemalockdowns.
Vachitambara vaenderera mberi vachiti kana paine nyaya yekuvharwa kwemakambani vanhu vanotanga kugumurwa ndevanobva kune dzimwe nyika. Nokuda kwekuti nyika zhinji dzakanga dzobatsira vagari venyika dzadzo vasina mabasa nechikafu nokuda kwemitemo yairambidza vanhu kubuda muzimba, Dr. Chitambara vaudza Studio 7 kuti vanhu vanoshanda munyika dzisiri dzavo vangangosangana nematambudziko makukutu kana denda iri rikasapera nekukasika. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mudzidzisi paUniversity of Botswana vaMorgan Dzumbuno vaunza Studio 7 parunare kuti vaishanda mudzimba ndivo vakaratsikirwa nemabasa kunyanya.
Kana vanhu vakushandira kudzimba, obviously havachasweri kumaofisi. So vanenge vakuswera nemhuri dzavo, vakudisadvantaja mamaid naye anga achiita livhi nekuswera vachichengeta mayard nevana vevanhu kudzimba idzodzodzo. So unowana zvaakurwadza kuti munhu uya uyaka haangagari panhu pamwe chete nebhosi yake.
Vadzumbunhu vaenderera mberi vachiti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda muBotswana zviruke mazano ekuti zvingatangisa mabhizinesi azvo pane kuti zvive vashandi. Sezvo vagari venyika yeBotswana vasiri vanhu vanofanira kushanda mabasa asiri emumahofisi, vadzumbunhu vakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvitsvage mikana kubazi rekupfuya zvipfuyo nekurima.
Mabasa adzoke nekukasika. Naivo pamwe vakwanise kushandi kana vari kuti vane minda varimewo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaratsikirwa nebasa racho muguta reFrancistown Botswana vaFortune Mombeshora vanoti kupererwa kwavo nebasa kwakaita kuti vafunge zvokuzviitira mabasa avo nemaoko.
Unogona kuzviitira something, we can start a new life and do something better because here the economy is too stable. We can't rely on somebody or even a company, you can just do, start your own things.
Zvichakanaro, uwandu hwevanhu vari kushanda muBotswana asi vasivagari venyika iyi wakawedzera nezvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana, uye ruzhinji rwevanhu ava runoshanda mumapazi ezvokurima nedzidzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana. Dini Shingirai Matondo.
Tombotarisa mimwe yemisoro yenhau. Bepana ore Daily News rine musoro wenhau unoti hurumende yakati zvinhu zvave kutarisirwa kuita zvakanaka, ichiti gohwo rakanaka riri kutarisirwa mwaka uno richaita kuti mitengo yezvekudya idzikire. Bepana ore News Day rine musoro wenhau unoti gurukota rezvedzidzo yepasi vakaine matema vakapomera mhosva yekusabuda zvakanaka kwevana vakanyora bvunzo dzakanyorwa gore rapera kuzvirango zveupfumi pamwe nekusaita basa nemazvo kwevakuru vezvikoro. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chizvarwa chekuhonjora chakanga chakawanda mune imwe kereke mudunhu reMissouri muAmerica kwemakore matatu nechidimbu chichitiza kudzoserwa kumusha kwacho chakazobuda mukereke iyi nezuro. Alex Garcia akazobuda mukereke iri muSt. Louis nechitatu mushure mekuvimbiswa nehurumende yavaJoe Biden kuti haizotevera nyaya yake yekuti aburiswe muAmerica. Imwe nyanzvi yekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations iri kukurudzira kuferefetwa nekukasika kwenyaya yekuti mauto eEritrea akamanikidza kudzokera kumusha. Vapoteri vekuEritrea vaigara mudunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray. Gwaro renyanzvi iyi rinonzi rakatosvitswa kuUN Human Rights Council. Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Mangwanani vashamarari veStudio 7 pamwe chete nevagari vemuZimbabwe. Zvinondishamisa fani. Last time Reserve Bank governor akanaunza kuti vanhu vachapuwa ma1000 pounds at a given time. Kubva zvo zvakaanaunzwa, inini ndiri kutaura ndakawana 1000 iyo kamwe chete. Thereafter handina kuzombowana kana 500 kubank. Now that vamangudla vaanaunza kuti izvo vachaita kuti vanhu vange vachipuwa 2000 every day depending on kuti mari yatoona here kubank. Mashoko anofadza fanikana achaanaunzwa na reserving manager, but practical hazviitike. Chimwezve chinhu chinonyanya kundishamisa ndechekuti mari iyoyo inogona kutanga kuzara mustreet kumabhengi isati yaako. Saka we are first demand kuti tichizongono swipe. Kuswipe kwacho kunokutokostera a lot of money. Shuadai vamangudla vasimbaradza ipapo. Anoda hake zvekuswipa oswipa. Anoda zvekupuwa mari opuwa. Isu tinogara kumishaiva zhinji. Tinotenga mavegetable kumavendors. Surely you cannot swipe. And you are going to quit eco cash. Dai vamangudla vakasimbaradza zvavataura. Ndiri rushinje rweZimbabwe ungafarawo pamwe chete neni. Ndinotenda hangu ndiri kutaura ndiri pachipinge.
Makadi ko pa studio 7 apo. Varume ndine mubvunzo mukuru pana Morgan Committee kuti tizive kuti vakapindira pakuzoonetsana ne MDC Alliance kana kuti varida kurwisana ne ruling party kuti vagotongawo nyika. Ndoda mhindura yakazara kuti vagone kutipindura notiri kungoona zvinhu zvese zvese hapana kana chati kumbonzwa kuti vazotaurawo zvakati pamusoro peuhiti kana unaku ZANU-PF varingonangananga nachamisa kuti iye chakati ndeche MDC t apa vakambodzinga maMP nemakanzeras vachiti iri bato harinei nezvamogeni tsvangirai nhasi uno vaakudzoka vachiti zita. Zvadii vakomana, nguva yekurwisana nezanu-PF vachaiwana kuti vachipedza nguva vachitambisa vachitaura nachamisa. Chamisa kutomuka masimba kwavari kuita, chamisa munhu wevanhu. Kana vakadodii vakadii zvavo, chinotarisa isu tinongotarisa mufananidzo wachamisa ndiwo watinovhotera. Come 2023 vachiita matakana navo vananakupi wavananamonzera wavonakumichananamuvuri. Siyana nezvamuri kuita, nanganai na ED ndiye ari kutonga kwete chamisa. Chamisa akuita zvaakuita zvanyi. Ane bora ndiano makwa naiga tinoda kurwisana nezanu-PF kwete kuti kurwisana MDC to MDC. Okay, thanks.
Makadi kustudio 7. Tinotenda nekuda kwenhau dzenyu dzamunotipa. Munotaura chokwadi, nhau dzenyu hadzina kupepetwa manyepo. Saka isusu tinokutenda imimi vana mukomata nomukawande pamwe chete kombinesheni yenyu. Ana Blessing Zulu, Jonga Kandinire, Nese Nana, Sisi Maselasi. Nukutenda ina basa ramuneta. Andoti naiwa yaya, ndumbu mira pano. Esangaya ni mizekari. Zita ndini chitota.
Vangali nana mkumata mnoka wande pati ndiyo serfeni. Dari kumbira awo kutimundu mtuko kurumenje ya mnangakwa yu. Varungofunge iwo nevana vedu vezvikoro. Ngavativhurirewo zvikoro. Zimbabwe ngaisaitawo kunga ndiyo yega ine dambudziko rekoronavhairasi. Nyika dzakawanda dzine dambudziko rekoronavhairasi bati zvikoro zvakavhurwa kuti vati vana dzimba dzavo dzidzoke panzvimbo. Vana vedu varasikirwa nezvakawanda panyaya yechikoro. Varasikirwa zvikuru. Taikumbirisawo nehurumende yatinzwa ipapo. Zvikoro zvavhurwa. Vana vaonekwa kusera vachiitawo zvekuti tinovapa remangwana rakanaka. Nekuchipavo tikada kutarisa kuti pachange pakugadzirwa zvikoro zvakuda pachange vakutanga kunetsana nematicha. Maticha ostrika futi tasa kuenda kuchikoro. Zvinoramba zvirikungouraya vana vedu vasingaendi kuchikoro. Saka taikumbirawo hurumende ipapo kuti yei ngaimbogadzirisawo paeducation apa. Paeducation apa ngaimbopagadzirisa. Ndini dzidzi chikukwa kuti pasouth africa pawitibenga apo
pastudio apo. Makadi kwana mukoma Jonga, ana mukoma tanonoka wandina, ana mukoma Blessing. Hasi kuno kumusha tiri nani, nyika ndo iri kuenda nerivhesi chete. Mazuva ano iri murivhesi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Nemusi wakukadzi 24 nepfenyu yeVoice of America inopemberera makore makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 kubva zvayatanga kutepfenyura. Murima mumazuva ekutanga ehondo yepasi rose yechipiri kana kuti Second World War Hurumende ya Amerika yakasunga kuti paifanirwa kuve neurongwa hunopikisa mashoko ekunyepa aiburitswa nemanatsi kuburikidza nekuvepo kwenzira yekuburitsawo nayo mashoko echokwadi asina kwaakarerekera. Nekudaro nepfenyuro yeVoice of America yakavambwa musi wakukadzi 1942 yakatanga kutepfenyura kumaminitsi 10 nemashanu mururimi rwechijerimani musi wakukadzi 24. Panhau dzekutanga idzi pakabuda izwi raiti rino izwi riri kutaura riri kuAmerica. Zuva roga roga nguva dzino tichange tichitaura kwamuri pamusoro peAmerica nehondo. Nhau idzi dzichange dzakanaka kana kushata. Tichange tichikuudzai chokwadi. Kubva pakutanga Voice of America yakatsvaga mukana wekuti iburitse zviri kuitika muupenyu hweAmerica. Nekudaro sezvinodiwa nemutemo, VOA inofanirwa kupa nhau nemazvo dzisina kwadzakarerekera uye dzakadzama dzakaenzana dzinoratidza mafungiro eAmerica nemapazi ayo pamwewo nemitemo yeAmerica. Ibasa reVoice of America kutaura nyaya yeAmerica pasi rose. Vakadaro vaive mutungamiri wenyika vaJohn Kennedy pakucherechedza kusvitsa makore 20 kweVOA. Vakati iri ibasa rakaoma kwazvo uye rinogona kungoshanduka chero nguva. Kune rumwe rutivi, uri ruoko rwehurumende runofanirwa kuve zvakare ruoko rwenyika, saka ibasa rako kuburitsa nyaya yedu pasi rose nenzira inomirira utongo hwejekerere pamwe neAmerica nenzira inotambirika. Asi nerumwe rutivi, nechikonzero chekuda rusununguko unosungirwa kutaura nyaya yedu nenzira yechokwadi, kuitaura sezvakataurwa naOliver Cromwell pamusoro pemufananidzo wake kuti nyorai mifananidzo yedu sezvatiri nezvakashata zvedu nemhopo dzedu, zvese zvedu zvinogona kunge zvisingaite kuti titarisike ipapo. Nekudaro vanhu pasi rose vakanzwa zviitiko zvakakosha mumakore zana pane penyure Voice of America kusanganisira nemamiriyoni 610 nemashanu vakateerera musi wa20 Chikunguru 1969 pakamharwa pamwedzi. Sezvakataurwa nebazi rezvekunze kwenyika padande mutande reTwitter musi wakukadzi 1 2021, kuti pazuva rayo rekutanga kutepfenyura VOA yakaudza vateereri kuti nhau dzinogona kunge dzakanaka kana kushata, tichakuudzai chokwadi. Kubva pazuva iri kusvika nhasi, VOA yazivisa kutaura nevanhu pamwe nekubatanidza vanhu pasi rose mukutsigira rusununguko neutongo hwejekerere. Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Zveutano runoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda recovid-19 vanosvika 2,904 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 nyika yose pakupera kwezuva nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuulawayo uko vari kutarisirwa kukumikidza pamwe nekuparura zvirongwa zvichawanisa kutairi mvura. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvine mvume yekushanda muBotswana hwakaderera mumwedzi mina yekupedzisira kwa2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa necovid-19. tabba tashwa kuma gume chirongwa chedu chanasi iva ine sizvakare manero anasi apo tichakupa idzimwe nau kana muchida kuti tumira tsamba mboja dzitumirei ku studio7@tvonews.com munokwanisa kunzwa nau dzedu pa www.tvonews.com anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.